government.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the election processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudiscussa nepimwe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But keeper West Sweden Ireland akangopinza vemasvedish mugame akaseva zvisingaiti keeper. I think akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go. America vakada korop.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kuvhotora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure. Vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei, vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvihomesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu hwatiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo, tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isi tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities, tichidistributa maflyers, tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutova usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange ichishayiwa yake panguwa ya gawanda takandu wazijinzi constitution yedu ya kuti state should fund education, education ya free tikaona education act yedu ichinyora zvimwechete izvozvo asi tikatarisa makore yese mashanu atabva nehurumende yanga iripo hakuna free education yakawanikwa tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishoni mapublic examination tikuona vana vakawanda vachito drop out vamwe vachiita madrugs vamwe vachiita nhombo ndozvimwe zvatichitikurudzira vanhu kuti kana mavhota mufunge nezvazvo mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge romangwana renyika yenyu
vamasaraure chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka
kuzoonawo pati kuda kuparura chirongwa ichi kwagara kwatoo nemanyama amire nerongo anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona sefiti yezvikoro sefiti yevana sefiti yevarayiridzi panga paisina takareceivha makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadivhida anoita makategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kuparticipata mumaprocesses awanga usingadi kuparticipata ari mapolitical processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda tichinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers for ed varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushayidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita macases anotosvika almost akati one almost 50% yemacases edu aibva padambudziko iro tichitarisa vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano wanzobvisai mari dzimweni dzenguva vachinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop yeteachers for ed tinoonawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kwepropeti property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchikutema kuchipinge chipropati yechikoro ichabhizwa pachilonjwa makampeini erimwe bato tichiona kwachirumbunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masoshe vevanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvaane tsvina isinga so kuabhizwa kwepropati ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazoona muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro rata gadzira recommunity peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweakness ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiona kuti ngavhare sei maweakness aripo tostrengthana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model iyi yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisingangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kurega. Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe. Bato reMDC rinoti sarudzo dzakatosviba kare, naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavaDamba naBlessing Zulu weStudio 7.
Musangano uripo nhasi musangano wekuti munoziva kuti musangano wedu weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudhiskaswa nepati kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi, zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti moenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodaro kuti dare richatarisa zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi. Nekuti ndofunga mukuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare. But yakatorwa nenzira isiriyo. But tinofunga makuona izvezvi kuti vana veZimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumatare. Zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe. But ndizvo nyaya dzakanga takataura mumaadhivhokati edu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent. Nekubhadhara mapolling agent inosvika £3 million but £3 million kuti dare mupati yega yega ZANU-PF MD chinotripusiva kwachipiwa £1 million but ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzive dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state resolve. Saka tinoona kuti sarudzo dzakatosviba. Saka taona chechitatu muri kuona zvakare imimi kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo. At the same time TCC yakabvumidzwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvikora zvakare maprofessional representation MPs ekubhulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kutevedzwa. Saka dare redu reNational Council rina kugara pasi richiongorora kuti izvi zvii zviri kuitika nekuti pane interference mujudiciary. Mutemo hausi kuteedzerwa. Election vanhu vari kuenda kumakoti maballot haasi aprintwa taimu yapfuura which means the election yato kubva kumutemo weZimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamunhu vakare zvikanzi tikutya election. Asi nemuta vane veZimbabwe vakutanga kuzviona kuti election yakapirwa kare kare. Saka zvaakudiswa kanso kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU-PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine horombo kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the scenes anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndofunga munoziva imini kuti pakanga painawo Chief Justice Garvey akagwiswa navamuzienda naripota yo akatiswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinya dzavo hasi kuongororwa. Haiwanda kuti vemidhia munenge muripi majaji paari kuhara kanga achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura bedzi kuti hati hatipindiri asi vachipitira behind the scenes. Saka ndine horombo kuti ipropaganda yavari kutaura asi zvavanenge vachiyava vachiita kumashure tiri kutinozva ndozvari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo hanhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Rebecca Archer-Nepa vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvicherwa vemuZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU-PF rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubayiro wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Asitendesere makadi zvenyu. Tinoda kutenda nemashoko atawana muguma June muchenje avo F4H Foundation, mashoko akanaka nechirongwa chavari kuita, asi ndaunyatsobudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga mirizhonga yekushandiswa kuvanhu vechidiki especially vebato reZANU-PF vari kutumwa nevakuru vemumapato mavo. Tisati kana munangagwa vachingomira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence hatisi kuda violence tototi ndo zviri kuitwa, vamwe kuna vamwe vatotuma vadikiva kuti endai moita mirizhonga. Saka totokurudzira mukoma June navo kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebato reratirikutaura nezvavo kuti vasashandise vadikiba. Vasashandise vadiki, vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru. Vakuru ndivo vanotuma vadiki, saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirishonga asi vakawanda.
Maskera sepa Studio 7 pano, tinofarira nhau dzamunotipa. Isusu zvakaita sesuedi, isusu tinotona sekuti sisi yadowina, asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato. Vanofanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekubva nenyika, because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo hapanita nyaya ipapa, because zvozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina, vanhu vanenge vakarasa musvemati vanenge vasikacharemekedzi Zimbabwe, vanenge vaakungoita makraimu asikaperi, havasitaka mbaiwana kaifreedom munyika muya kubva pakawina vana Mugabe vaingodzvinyirwa vanhu. Saka izvezvi kana ichinge yawina sisi vanhu vachatanga kuita madira ajojina zvia zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiva ngaiditsike because anonge afarisa, havasi vakamboona independence. Saka ngatinamate Mwari kuti tinge tamwena nyika vecc toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi, because totoziva here kuti nowina Mwari anotungamira kuti tiwine, tofanira kuti towina because zvakaita zvinhu muZimbabwe muyama hazvingamboiti kuti asakuhina chamisa, hazvinonga atori mashura chaivo. Saka Mwari vanotipa kuwina, asi tizvibate neminamato tiite zvinodiwa naMwari. Gange ndatenda.
Pastudio 7 pastudio 7 apo ndipo vabhi masera seva shamarare nevateereri venhetsenyuro. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glenview 7. Saka ndozvaitaurwa here zviya kuti triple c tichaitswa nyaseinda, iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine itongwe noumomo, kana zvokuti anotaura kuti hamasimba anochinjanwa? Hausati huri ushekawo, unyari ushe chaiwo chaiwo hunochinja unowanodzimba zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro. Ndosaka achifumo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo twakaita saana fasi oraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhoterei vavo. Iye Mwari achakupe shamhu nemumayunifomu avakumbopfeka emapostori ss zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakutinyadzisa munangagwa ivi.
Pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yeZimbabwe iyi. Nyaya yekumusha inogumbura, inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa. Handifunge kuti mukorana youth chai chai ungatumwa neZANU-PF uchiona vamwe vakomana zvera vako richitaura kuti ngatichinjei government ripo yeZANU-PF iyo, timbopinza vaya Nelson Chamisa andione munhu anefunga dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva wonoponda munhu mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma vakomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki saka imimi mayouth ezanupf hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuzimbabwe zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro makadzidza makapasa but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiitei shanduko muzimbabwe wakaita sapresident Nelson Chamisa but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana vezanupf changamukai mani vakomana
ndiani nhaye vakomana akazombotiza mumusha nekuti mapinda nyoka yai chitongwe nezanupf ndo vakarwira nyika yacho saka togodii zvino imi kana mati maakutambudzika zvisingaiti murimo mujuge kupretoria tichinzwa muchitaura kusene kwavakuita muchikuti yeuyo uyai kumbapo kuzvipedze muone kuti zvinofamba sei kuno vanhu vaenda vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema vari munhamo imomo munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda shandisai matarenda kusatiza kana muzvaoma uyai vakomana uyai tikuone patiwenepiri kana makashinga kana muri vanhu vanga vakarejesta uyai tizvonetesa
mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti matriplec makadii zimbabwe yose tisanyengedza nezanupf ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubula wayo nyaya zhinji dzavo dzezanupf hapane dzinotongwa najoseph kala variyo vapedza gore vari mujeri asina mhosva asingatongwi ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo nhasi va kuti hatishandi nemajeri nenyaya yekubula wayo yavakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservasi arima tisanyengedzwa nevezanupf ndo vari kushanda mumakoti ivavo mwari akavanyadzisa tinotenda
studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitika kubhikita vatsigiri vezanupf vangarambe zvavavo kuti havasi vanhu vezanupf asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimhu refazi vakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika saka vasarambe ngavarege kufamba vachirova vanhu iko rutsigiro rwotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti kunodzidziswa vanhu zvekurova izvi zvabvepi izvi utanga hondo isati yako musadaro imi ivo vanhu vezanupf rangai moga vanhu venyu musamirira mapurisa kana muchiti moda runyararo runyararo rwacho ruitei muchitora tevererai vanhu ivavo muvaongorore kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma vaongororeiwo endai pakati penyaya yemapurisa hamubetseri mapurisa achona pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto awo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuchina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezvoupfumi muNigeria izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vana chiremba nana mukoti vanoshandisa makanduro namarambu dzokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Ch Chikwata chenabhu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup nezuro. Zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu, ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even nevakandirwadza because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba sekupinza vaSwedish mugame, akaseva asingaiti keeper, think akaseva about 11 myself. There were more than 30 attempts at goal. Ndopanonati America was under control, but unfortunately they always say don't let the game get to the penalties to be decided. Take advantage of the situation while you are still playing, but unfortunately vaka try everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. Ndiye akavabatsira kupinda mu next stage, which are the quarterfinals.
Saka mutambo uyu maiuona muri kupi?
Oya, pane imwe nzvimbo yatinombotarira zvedu inonzi the place yekuGettysburg muno Maryland, ndokwataiona. Saka it's a place inosangana vanhu vazhinji vekuAfrica, West Africa, Southern Africa like us, nevanhu vekuEast Africa kana Kenya. Saka mutambo iplace inopromota magames iwaya ematournaments senge maworld cups.
Vanhu vanga vakazara here tichitarisa zvinoitwa kana pachitambwa nevarume kumaworld cup?
Yes, vanhu pagame reSweden neAmerica vanhu vanga vasina munyaya kuzara because vatovhara na two the Maxen. But pagame reNetherlands neSouth Africa vanhu vanga vakatizarei.
Totarisawo iwo mutambo weSouth Africa wacho, makaonawo sei?
Mutambo weSouth Africa chandakaona with South Africa yaitadza kubreka defense yeNetherlands. The star player wavo, another captain wavo, munhu ane skill, ane unyanzvi wekugona bhora, but aishaya someone anokwanisa kumupa ma akashaya munhu anomufida nemagood pass or kuti atambe nevamwe vake. Saka vakaziva kuti South Africa yaigona kudefenda, yotamba zvakanaka pamid, but kuzopedzisa kumberi uko chinhu chakavanhingira, chavakatadza. And also Netherlands mukada kuona matambiro avanga vari very cool, calculated, they took their time, vanhu vari big and skilled, they overwhelmed South Africa. And chimwe chinhu chakanyanya kuvhiringa game reSouth, first goal yavo, it was sort of like a schoolboy error ya keeper. Yet apa vari kupresa vachida kuequalize, yakabva yangowanayangoitaolake Netherlands akipadi akandira bhora mumambure make, saka zvakabva zvakanya momentum yeSouth Africa.
Muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare kuMaryland muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7.
Indiana, man, we got it all. Indiana, man, we got it all.
Jayaguru mchakapu laki juve nekambu kake kakajita mkurumbira sezongu ya diapera tumbo teresa zwake juri mnauza nasi rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nhasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC richaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.